Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 7 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mitengo tiiona asi mitengo imwe kodya tiiona kutengwa zvakanaka. Kodya inorwadza kurima. Tikutarisira mitengo yakanaka ndosaka tauya. Toda kunobhadhara vanhu vakatishandira. Saka tikutarisira mutengo wakanaka pafodya.
Misika yefodya yovhurwa nhasi varimi vachigunun'una nemitengo yanga iri pasi.
Kuroma nyakuti kurara kunyarazo musi wechitatu nechina mwanare kuti kwachira wozomukira musi wechishanu mangwanani uyenda pamutare mangwanani echishanu wanozinomuka kuenda kuti mutare kuti waenda kurazwa.
Mutumbi wamufundisi Isaac Mapipi maoko matanda wasvika muZimbabwe nhasi kuitira kuti uzoradzikwe kuOld Mutare.
Ndoda kukumikidzira veVOA kuti varambe vakasumudza mureza wekuti munhu wese wemuZimbabwe awane mashoko akanaka, mashoko akapepetwa zvakanaka, mashoko akabatwa neumizha kuti iyo vana veZimbabwe vakwanise kuwana pundutso. Zvakare tinotaura tichiti VOA makorokoto makurusa, rambai makatsika pamakatsika padonzvo rekufambiswa kwemashoko.
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zvinosvitsa makore gumi nemasere nhasi zvichitepenyura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Misika yefodya yavhurwa nhasi varimi vachigunun'una nemitengo yanga iri pasi pamwe nedanho rehurumende rekuti vabhadharwe zvikamu makumi matatu nemari yekunze, kunyange hazvo ivo vaida kupiwa zvikamu makumi masere kubva muzana pamari yavanenge vatengesa fodya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura mwaka wekutengesa fodya gore rino pamusika weTobacco Sales Floor, gurukota rezvekurima Dr. Ishas Masuka vati fodya yaunzwa nevarimi yakanaka chose uye vanotarisira kuti ichatengwa nemitengo inofadza varimi. Asi izvi handizvo zvaitika nekuti kirogiramu rekutanga ratengwa nemadhora mana nemasendi makumi matatu ekuAmerica, izvo zvisina kufadza varimi. Mumwe murimi vaRobson Katiwe kwakazangara rekukaroi vati misika yavhura mitengo yakadzikira pane zvavange vakatarisira.
Mitengo uripo pane dzimwe fodyawo dziri kuratidza kuti ndedzepamusoro, mapurisi acho anenge achiri nani, but pane dzimwe dzacho mamwe mapurisi acho anenge akatidzikiri.
Amai Kuzai Butai, avo vave nemakore gumi nemashanu vachiri mafodya kukaroi, ndemumwe asina kufara nemitengo yange iri kumisika nhasi.
Mitengo tikuiona asi mitengo imwe fodya tiiona kutengwa zvakanaka. Fodya inorwadza kurima. Tikutarisira mitengo yakanaka ndosaka tauya. Toda kunobhadhara vanhu vakatishandira. Saka tikutarisira mutengo wakanaka pafodya.
Sachigaro weboard reTobacco Industries Marketing Board vaPat Devenish vati gore rino varimi vachabhadharwa zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nemari yekunze kubva pazvikamu makumi mashanu kubva muzana gore rapfuura. Asi varimi havana kufara nazvo vachiti zvinhu zvizhinji zvavanoshandisa pakurima vanoshandisa mari yekunze uye vanoda kuti vapiwe zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari iyi ari madhora ekuAmerica. Amai Butai vati vanoda mari yekuAmerica yakawanda nekuti ndiyo yave kushandiswa pane kutenga nekutengeswa kwezvinhu zvese munyika.
Mishoma mariyo, chikuda mari yakawanda imaye, kuti ndo inochengeteka. Ndo inotenga, chero munhu achida kutenga mombe kumushamtenga neiye.
Vamasuka vati hurumende inoziva matambudziko akatarisana nevarimi uye vanoda kuti goro refozha riwedzerwe kubva pamakirogiramu mamiriyoni mazana maviri pari zvino kusvika pamamiriyoni mazana matatu gore rega rega. Asi vati izvi zvinofanira kuitwa pachishandiswa mari yemuno kwete kushandisa mari yekunze sezviri kuitika pari zvino.
Chokutanga tinoda kuona kuti fodya yakawanda irimwe kubva pa 200 million kilograms kusvika pa 300 million kilograms. Tinodawo kuona isusu kuti mari yomuno ishandiswe pakurimisa fodya kwete zvatiri kuita mazuva ano zvokuti tinoti mari yokunze ndiyo yatava kushandisa muno.
Vadevenish vati kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kurima fodya munyika huri kuwedzera, paita dambudziko guru rekuti vazhinji vari kuomesa fodya yavo nekuparadza miti nemasango. Vati nekuda kwaizvozvo makambani akawanda ekunze anogadzira fodya yekuputa akatovayambira kuti acharega kutenga fodya yemuZimbabwe kana izvi zvikaramba zvichiitika. Asi vamasuka vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave kugadziriswa nemutero wetobacco levy uyo unosungira kuti varimi vefodya vadyare miti yekushandisa pakuomesa fodya yavo kwete kuparadza masango.
Izvozvo industry vakatoona kuti kare kare ngatiite chinonzi tobacco levy inobatsira afforestation ivo vanotengawo fodya vakabatana vakaita Sustainable Forestry Association yokuti vakwanise kusima miti. Isinokurudzira varimi chose kuti vasashandisa miti asi kuti vashandise marasha nezvimwewo zvakadero. Pari zvimwe zvatiri kuita ndezvokuti iwo madhirora awo anofanira kuti avandudzwe kuti ashandise moto mushoma zvinotibatsira izvozvo.
Fodya inounza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvese uye gore rapera chete yakaunza munyika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi masere nemaviri emadhora ekuAmerica. Gore rino inotarisirwa kuunza mari yakawanda kudarika apa sezvo uwandu hwevarimi vefodya hwakawedzera kubva pa 145,625 kusvika pa 147,931. Vamasuka vati hurumende inotarisira kuti TIMB ichavandudza mabasa ekurimwa kwefodya munyika pamwe nezvimwe zvinogadzirwa kubva mufodya kuti nyika iwane mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kubva kuindustry iyi gore rega rega. Pane misika mitatu yavhurwa nhasi inoti TSF, Boka Tobacco Flows nePremier Tobacco Flows. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International raburitsa gwaro nhasi riri kupomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekuponda vanhu gumi munguva ino apo pasi rose riri kurwisana nedenda reCOVID-19. Gwaro iri, iro rakanzi 2020-21, The State of the World's Human Rights, riri kutarisa mamiriro akaita kodzero dzevanhu munyika dzepasi rino. Vanonzi vakaurayiwa vachinzi vatyora mitemo yeCOVID-19 vanosanganisira Bekani Moyo wekuSlobela, Levson Moyo naPaul Munakopa vekuBulawayo, kanzura weMDC Alliance vaLavenda Chiwaya uye vaMazwi Ndlovu vanofungidzirwa kuti vakapondwa nevatsigiri vebato reZANU-PF kuPlumtree mushure mekunge vabvunza kuti sei nhengo dzemapato anopikisa dzainyimwa chikafu. Amnesty International iri kupomerawo hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekutumira mauto vasori nemapurisa kunombunyikidza vanhu uye kuita vamwe kafira mberi ichihwanda nerekuti iri kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vamwe vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa vanosanganisira Mukoma Nemunin'ina Nokutula naTombi Zodwa Mpofu vekuBulawayo, avo vakabatwa nemapurisa vaenda kunotengera vana vavo chikafu chekudya. Gwaro iri rinotaurawo nezvekupambwa nekutochwa kwemudzidzi Tawanda Muchehiwa uye kwemiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vechidiki veMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Vasori vari kunzi ndeveFerret Team ndo vari kupomerwa mhosva dzekupamba nekuita vanhu vakawanda akafira mberi. vatorwe nao vanonzi vari kumbunyikidzwawo nehurumende. Gwaro iri rikuuya apo Dare Senate ratambira kuwandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ripe mutungamiri wenyika masimba ekusarudza vatongi vakuru vematare pasina kuti vambopepetwe nedare reparamende kana Judiciary Service Commission. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti izvi zvinopa mutungamiri wenyika masimba akawandisa. Asi gurukota rinorana nezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti bumbiro remitemo rinoda kupota richikwenenzverwa pavanofunga kuti pakakanganiswa. Masenator MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora akabatana neZANU PF mukutambira mutemo uyu. Hurumende inowanzorambawo nyaya yekuti inotyora kodzero dzevanhu ichiti zvinoitwa nehurumende dzekunze kuda kuisvibisa. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vavimbisa kuti padivi rehurumende panyaya yegwaro reAmnesty International asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai Bere avo vati vanowirirana nezviri kutaurwa neAmnesty International.
Ndinobvumirana naro izvi takasanganawo nazvo mumamembers edu kuti muno munyika COVID-19 yaishandiswa senzira yekuvanza kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mucharangarira nhau yaLevison Ncube akaurawa nemapurisa kuBulawayo achipomerwa mhosva yekunzi iye atyora malockdown regulations. Saka kwatiri isu the COVID-19 crisis yakavawo human rights crisis.
Ko sei muchidaro?
Nekuti vanhu vazhinji vakarasikirwa neupenyu. Mukataura nemunhuwo zvake panguva yatakasangana nayo neCOVID-19 muchatoona kuti vanhu vazhinji chakavarwadza harisi denda reCOVID-19. Vanhu vazhinji vakarwadziwa nematano akatorwa nehurumende kurwisana neCOVID-19. Zvikuru sei ayo matano aitovatorera kodzero dzavo kunyangwe zvanga zvisinei neCOVID-19.
Munga pamuenzaniso
vakaita sei vavo vairohwa nemapurisa, vaishungurudzwa nemauto, maactivists vainotenderwa mutorongo, nemavenda vakatorerwa malivelihoods avo. Mucharangarira kuti kunyange hurumende yakatotumira zvekare mabulldozer kuenda kunopwanya mamwe mainformal settlements nemainformal markets munguva yeCOVID-19.
Ko munoonawo sei nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ripe mutungamiri wenyika masimba ekudoma vakuru vematare?
Iyi amendment inotidzosera kumashure zvikuru sei panyaya dzekufambisa mberi zvekodzero dzevanhu uye zvekutongwa kwakanaka kwenyika. Chekutanga, as a matter of principle, tinoona zviri zvinhu zvakaipa kuti constitution yedu ichiri chana chicheche isati yambodi tisati tapedza kualaina mitemo yatinayo neconstitution. Tatotanga zvekare kutora matemo kupaza-paza constitution iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai Bere vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekusimbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti vanhu vose vabhazera vachange vobayiwa nhomba kutanga musi wa19 kubvumbi, asi vakayambira kuti America haisati yabuda mudambudziko rechirwere cheCOVID-19. China iri kupomera America mhosva yekuita zvematongerwo enyika munyaya dzemitambo. Izvi zvinotevera mashoko eAmerica ekuti icharamwa kupinda muBeijing Olympics uye ichakurudzira matsawira ayo kuti asapinde muurongwa huri kufanira kuitwa kuChina. Wamfundisi Isaac Mapipi maoko matanda veUnited Methodist Church avakashaya musi wa27 kukadzi kuAtlanta mudunhu reGeorgia muAmerica washika kumusha nasi maskati uchizotarisirwa kuradzikwa nemuswe chishanu kumarinda eku Old Mutare. Mutaurirwe muri vari mwanakomana wamfundisi Maoko Matanda vashongedzai Maoko Matanda vanoti mutumbi wa Reverend wakaperekedzwa nemudzimai wavo amai Maoko Matanda uye vabatana nemwanakomana wavo mukuru vasamwe Maoko Matanda avo vabvawo kuBritain vachienda kumusha kunoradzika baba vavo. Mutumbi unonzi ucharara kumba yerunyararo yenyaradzo funeral home Harare nasi nemangwana uchizotakurwa mangwanani echishanu kuenda kwaMutare. Mukuru wekereke ye United Methodist Church Bishop Eben Kanukai Niwatiwa ndio vanotarisirwa kutungamira rusando rwemusi wechishanu. Mufundisi Maoko Matanda vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu. Vakasiya mudzimai nevana vapfumbamwe uye vazukuru vakawanda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashongedzai Maoko Matanda kuti tinzwe nezveurongwa hwekuradzikwa kwaReverend Maoko Matanda.
Urongwa ndewekuti urara kunyaradzo musi wechitatu nechina. Mwarara Simon Bashirara wozomukira musi wechishanu mangwanani kuenda kwaMutare. Mangwanani yechishanu ndipo anosimuka kuenda kuOld Mutare kuti vaende kunorazwa. Saka vanhu vese vanenge vachida kubata muoko wacho wemhuri vari kusangana kumba kwehanzvadzi yangu vanogara kuCranbourne. Zvina musana peCovid kungori kwevanoshimashimbana kwasa kuuya vachiungana musi wechishanu zvinda. Sevanotaura kwavasisumuka vaenda kwaMutare kuti redu vasvikire sevhisi rusando rwemusi wechishanu paOld Mutare Mission. Kunenge kwechitwemiriwona bishopu wenu bishopu Niwatiwa.
Ndiani vakakwanisa kunge vachiperekedza mutumbi waReverend kuenda kumusha?
Tese taida kuenda wasi nenyaya yeCovid. Takashaya mavhakisini tanga sati takwanisa kuti tawana, asi mukoma wedu mukuru mumba ndiye baba wemba musango Maoko Matanda ari kuUK ndiye anokwanisa kuenda. Akasumuka musi wechipiri anosvikira nawo pamwe chete naamai kuZimbabwe panhambo imwe chete iyoyo kuma12 dzemasikati kubva kubatsirana kuti ofambisa urongwa sei wari kuHarare kwacho.
Mati vacho aradzikwa kuOld Mutare, urongwa hweko hwakamirawo sei?
Old Mutare ndiko kuno kana uri mufundisi wemethodisti vafundisi vazhinji vanoda azvawo kuti kana vashaika vanekwanisa kuradzikwa kwavanoda kugara kana kuti kuenda kuOld Mutare. Saka vafundisi vazhinji vanotsarudza kuenda kuOld Mutare kuti varadzikweko. Asi urongwa hwacho huriko ndewekuti kune rusando rwemangwanani kumateni dzemangwanani paOld Mutare Mission ruchange tichitungamirwa naBishop Niwatiwa. Pachawanewo kutaura kwakawanda, vanhu vakawanda vanenge vachitaura. Kana zvapera pachazovawo nekuti kuriko kosha mariko kana vanhu vabva kutya kuvanda unoradza baba paOld Mutare pacho. Kana mwedza 12 ndipo vanenge vakuradzwa. Asi handizivi kuti neprograma yavo vanozvikwanisa here kuti vasvike 2 hours here kuti vakwanise kuita rusando nekudya nekuvaradza munhambo iyoyo. Asi donzo nderekuti vange varadzwa kumatropu dzemasikati.
Imi semutauriri wemhuri, ndeyapi mashoko ekuonekana namufundisi Maoko Matanda amungapira vana veZimbabwe?
Isusu kuno kuAmerica ndakamirira mhuri yese kuno varora nevanenyina nevakwasha nehanzvadzi ndichiri kushuwa baba nekuti vanganga vaine upenyu hwavo vanga vakazadza mhuri yese. Saka isusu tiri kuti kune mhuri yekuZimbabwe iriko vari muchechi yamaneshamwari basa ramo maoko menyu rekuti muradzike baba. Basa ramo maoko menyu kuti kunyaradze mbuya Maoko Matanda variko nemukoma wangu variko tichitomutendai nese mwari kubata basa rekuti baba waradzwe nekuwanikana nesu. Isusu kunogo tichirambawo tichindowamirira nekupoporawo umbo hwavo uyo wakatisiyira kunoko.
Avo vanga vari vashongedzai Maoko Matanda vari parunare kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Veruzhinji varikurumbidza nepenyoro yeStudio 7 Shona nekusvitsa kwayaita nhasi makore gumi nemasere ichitepfenyura vachiti Studio 7 inepfenyuro inokoshesa mashoko echokwadi mukutepfenyura kwayo isina divi rainorerekera. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mumwe mutereri weStudio 7 vamoyo wati diangirai varumbidza nepenyuro iyi vachiti inotepenyura zvine unyanzvi pamwe nekubudisa mashoko echokwadi.
Mashandira inoita ino haina side. And kazvizvi reporter inoreporta zvinhu chaizvo izvo kuti ndopa tinowana news dzechokwadi. News dziri dzemanyepo ndopa tinonyanya kuzvitora papa ngekuti
Vaangirai vatiwo mune ramangwana vangafara zvikuru kana Studio 7 ikaitawo chivhitivhiti muZimbabwe.
Hatizi kuti ingaita sei kuti inge ine TV imo sekuti tinati tichinyatsa kuona zvimweni zvinhu zvinenge chiripoti tichizvitarisa pamatv kana kuti pane zvimwe zvivhitivhiti. I think ndo zvataida kuti tiwedzere but Studio 7 irikubatsira zvakanyanya.
Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti Misa Zimbabwe vatavani moyo vatiwo nepfenyuro iyi inobatsira zvakanyanya zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviite sarudzo mushure mekuwana ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika. Vamoyo vatiwo apo nyika iri kunetsekana nedenda reCOVID-19 vanoda kuti Studio 7 irambewo ichipakurira veruzhinji ruzivo nedzidziso.
Chatinokurudzira isu zvikuru saseMisa ndechekuti parambe pakabatwa donzo rekusumudzira kufamba kwemashoko. Parambe pakabatwa donzo rekuti vana veZimbabwe vose vakwanise kunge vachiwana masaisai kubva kumusha mukuru. Tichitarisira kuti ramangwana rinenge rakamira sei. Semuzvamunoonawo kuti mumwaka wedenda tinoda kukumikidzira veVOA kuti varambe vakasumudza mureza wekuti munhu wese muZimbabwe awane mashoko akanaka, mashoko akapepetwa zvakanaka, mashoko akabatwa neumizha kuti iyo vana veZimbabwe vakwanise kuwana pundutso. Zvakare tinotaura tichiti VOA makorokoto makurusa, rambai makatsika pamakatsika padonzo rekufambiswa kumashoko.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatendawo Studio 7 vachiti yabatsira budiriro munyika kuburikidza nekutepfenyura isina kwayakarerekera uye ichibudisa pfungwa dzemunhu wese zvisinei nebato rezvematongerwo enyika raanotsigira.
Tinoona kuuya kweStudio 7 nekubatsira kwairi kuita macommunities kusvitsa shoko. Zvakakosha muupenyu kuti vanhu vazive chokwadi. Zvakakosha kuti mashoko akanaka asvike kuvanhu, vanhu vanzwe chokwadi chiri kuitika mumativi mana enyika. Saka isu seMDC Alliance tinogamuchira nekukorokotedza zvakanyanya VOA Shona nekutepfenyura kwaaita munyika yeZimbabwe nekutepfenyura kwairi kuita pasi rose kuti vana veZimbabwe vanzwe chokwadi, vanzwe mashoko chaiwo chaiwo anobuda muvanhu vane tarisiro yekuti nyika ifambire mberi.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti vabuda panepfenyuro iyi kakawanda. Vamangwana vatiwo Studio 7 inepfenyuro inoshanda zvakanaka ichiremekedza zvinotarisirwa kubva kuvapepeti venhau.
Ndaibuda paStudio 7 kwenguva yakati rebei. Chikuru chandakanyanyoona pavari kubvira mazuva vachimbonzi Pirate Station, tichibva ipapo tizopinda mudispensation yekuti tinogamuchira mafambiro amashoko kubva kune vese vese, vachiisawo maripota akawanda wanda munomu zviri pamurao. Tingati muchirungu vari professional.
Vamangwana vati hurumende yevaEmerson Mnangagwa yakabvumidza kuti nepfenyuro iyi ishande zvayakasununguka munyika. Vakatiwo vanofadzwa nekuti nepfenyuro iyi yakapa mabasa kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Isu takangovati huyai mushande, vakauya vakati kuti toda kuchirumbura bhiro muZimbabwe. Tikati hapana chinokutadzisai hama tanhu acho ndaayayaya mukadaro zvinovhura ndobva vazomboti ivakadaro. Saka hatizivi kuti chikonzero chii but hanzi nimuri kushandapo. Chino shakanaka shineja kuti wano waruku pama basa kushara vizu baku. Yotepe nyuro waono limiro wa maji, yotepe nyuro wakonji kwa zile kure. Chino shiku jaisu. Na uri chino zi wakuti wanitingu wapa shoti kwa hivisa kati. Nogudaro wane njimbo shoma za wasanga shiki mzibabu.
Chirongwa che Studio 7 Shona, icho shaka paru wa musimu mwechete ni chirongwa che Studio 7 Ndebele, chaka tanga kutepe nyuro wa musu wa 7 kufumbimu gorera 2003, vasha marari vari mushaka vukaro gomba komba na champion chigwedu, mupepeti mukurari rei choto vari mu Washington DC. Vatori vena uvaive mu Zimbabwe vaisanganisira Blessing Zulu, Rashid Mukundu, Mushaka Butendai Ntemera, Michael Kariati, Godwin Mangujka, Lloyd Amoyo, Thomas Chiripasi, Plaxedes Jeremiah, Brenda Moyo, uye Basildon Peter ari mu South Africa. Chirongwa che Studio 7 Ndebele chaive nevatori venhau vanoti Chris Gande, Brenda Moyo na Praxedes Jeremiah. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa che Live Talk na 8 PM tikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Misika yefodya yavhurwa nhasi varimi vachigunun'una nemitengo yanga iri pasi. Mutumbi wamufundisi Isaac Mapipi maoko matanda wasvika muZimbabwe nhasi kuitira kuti uzoradzikwe kuOld Mutare. Zvirongwa zveStudio 7 Shona neNdebele zvinosvitsa makore gumi nemasere nhasi zvichitepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murai zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsiNdebele.